Hama neshamwari neveruzhinji vanowanzoita mhemberero vachipembera zuva rakazvarwa Jesu Kristu nekuita magungano mudzimba, mumahotera nedzimwe nzvimbo dzekutandarira, asi vanoti vatadza kuita izvi gore rino vachiti havana mari. Nekuda kwaizvozvo, vamwe vaswera vari mudzimba dzavo uyewo vamwe vaenda kumabasa. Amai Ethel nyika yedu vaudza Studio 7 kuti vaenda kuchechi ndokuzoswera zvavo pamba pavo nemhuri yavo.
Tangoswerawo tiri pano pamba hatina chatatichiita, tatoshaya zvekuita nekuti hatina mari yacho. Saka rakangofanana nemamwe mazuva semasipendi ratongoita any other day muupenyu hwedu, zvekuti Christmas izvi hazvina kutombobuda nekuti mari dzacho hadzipo uye kutyawo kuparara kweko.
Ambuya emapiri avo vanotengesa pane mumwe musika vaudza Studio 7 kuti Kisimusi yegore rino yakasiyana nedzimwe uye havana mari, ndosaka vaenda zvavo kumusika wavo.
Hapana chatukuita apa, hapana Christmas, hapana. Takagara tukubeza kutengesa, hapana ari kutengesa, takangogara weza kutengesa kutiona kuraramisa vana vechikoro mari yatichawana.
Vamwe amai vanotengesa zvinhu pamusika naambuya piri avo vasina kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaswera pamusika zvinhu zvange zvisiri kutengwa sezvo vanhu vakawanda vari kuchema chema kuti havana mari.
Hapana, kuna mari, vabereki vari kuchema kuti hatina mari.
Mumwe mugari wemuHarare vaEmmanuel Chadzimura vaudza Studio 7 kuti Kisimusi yegore rino yange yakanaka chose kunyange hazvo vaitambira pabasa.
Tapa hangu Christmas ndiri pabasa ndingomirirawo vanenge vaine nhamo dzavo vakafirwa nemotika dzavo tichidzigadzirisa nichiita zvakuda kuti vaendewo kumusha uku kuti vanoonawo vabereki vavo.
Mumwewo mugari wemuHarare atanonzi Brian audza Studio 7 kuti akatotadza kuenda kumusha kwake sezvaanosita makore apfuura nekuda kwekushaya mari.
Christmas yakanaka, mari tanga tiinayo, takapiwawo tumabhonasi bati pakaibva mabhengi atikuwadza. Tichibva taenda futi kune maekogesha acho, zvese zviri kuricha malimiti, hatina kana mari. Takabhadhara maschool fees, tikatengerawo vana mayunifoms, tikatumirawo vabereki chibhati. Izvezvi mari yacho hatisisina, tatotadza kana kutenga huku chaivo.
VaJoseph Ncube avo vanotengesa mune rimwe bhawa mumusha webudiriro vaudza Studio 7 kuti Kisimusi yegore rino yakaderera chose kana zvichienzaniswa nemamwe makore.
Christmas maonero atiri kuita is so different kune maChristmas esatanta jaira atinoziva. Chikonzero number 1 chandanyanyiona zvandishamisa kuti kubva makusenda svika panapa pamashopping center na 6 o'clock dzemakuseni, huku dzandaona makeji kutaura chokwadi, makeji ehuku achiri akazara. Zvatinombogara siona makeji achi huku dzichifamba dzichitengeswa dzipfuura dzichiendwa nadzo dzakabatwa dzichienda kunourayiwa kumba. Huku izvinezvi dzinenge dzaita rugare nekuti hadzisi kutengwa, hadzisi kuurayiwa.
Mumwe muzvina bhizimisi ane zvitoro nemabhawa akawanda muHarare audza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vakambowanda nemusi wechina nechishanu, nhasi bhizimisi range rakaderera. Asi mumwe mugari wemuHarare vaBenius Garapo vaudza Studio 7 kuti kunze kwekuoma kwakaita upenyu, vanoona sekuti vanhu havana kuita sezvavanowanzoita makore ose sezvo vari kutya kubatwa nedenda recovid-19. Asi imwe nhengo yeZimbabwe National Traditional Healers Association vaPeter Mutandi vaudza Studio 7 kuti ongoro yavaita nhasi yaratidza kuti veruzhinji havasi kutevedza nzira dzekudzivirira kupararira kwecovid-19.
Vanhu havasi kupfeka mamaski, saka hazvishamisi kuti chirwere ichi chinogona kuti chiende pai. Tinokwanisa kuona tichinopedza holiday dzimwe nguva tichizorasikirwa nevamwe vanhu yechirwere ichi, pamwe chaspreada zvakanyanyisa.
Izvi zvatsinirwa nemutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati avo vakurudzira vemabhizimisi neveruzhinji kutevedzera nzira dzekudzivirira kupararira kwecovid-19 dzakaita sekupfeka mamask nekugeza maoko.
Kumasupermarket we have observed in some supermarkets some queues Thursday, Friday, today, and it appears some members of the public are waiting for prioritize nyaya yekupfeka mamask nenyaya yesocial distancing. We urge vanhu vemasupermarkets kuti varemainde vanhu vachipinda mashopu and while they are inside, because some of these activities dzinozoacta as masuper spreaders ecovid.
Zvichakadai, vanyati vazivisa kuti pakafa vanhu vashanu nezuro manheru munjodzi yebhazi negonyet rainge rakatakura mafuta emotokari kwamutare. Vati pane vanhu 60 vakakuvara munjodzi iyi, uye 30 vakaburiswa muchipatara, uye vamwe 30 vachiri muchipatara. Zvichakadai, hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu 16 vakafane chirwere cheCovid-19 uye vamwe vanhu churu chimwe chete nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru mazana maviri nezviviri nemazana manomwe nemakumi matatu nevatanhatu, uye vafa nechirwere ichi vava zviuru zvina nemazana masere nemakumi manomwe nemumwe chete. Uwandu uhwu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.